1, 2, 1, 2. L.O.B. Chiverenga my blessings. Kwete undiverengera mhosva dzandinadzo. Kwete undiwedzerera nhamo dzandinadzo. Kwete undidururira hasha dzaunadzo. Zvakutange ndiri munhu asingagoni. Why cause pacho pandogona uchaoni. Zvakutange uri munhu asingapori. Zvakutange uri munhu asingatadzi. But tese toziya usi perfect. Tese tiri nani. Small issue wakutange dzamawani. Wakati wanganiregerera wani. Unoziya wani. Apana ari perfect. Tese tiri nani. Inga wanu kavira mawani. Nguva zhinji chokutarisa kufara. Kutarisa tunyaya tokutara. Mingo chitorera mashure. Torera mashure. 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 Taizvaipira taidzokera madays etanga tanga. Wawaituka ndifunga waifara. Izvezvi ndakufunga ndokumara. Cause everyday unongofunga nyaya dzandopara. Padii kumbofunga pandozama. Padii kumbotarisa makore atafamba tiri tese tavanhu veukama. Padii kumbotarisa kuti newe hausi perfect. Newe uri nani. Small issue wakutangidza mawani. Waitwa kandiregerera wani. Nuziya wani. Apana ari perfect. Tese tiri nani. Inga wando kavira mawani. Nguva zhinji chokutarisa kufara. Kutarisa dunyaya tokutara. Ndingo chitorera mashure. Torera mashure. 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 Cause apana ari perfect. Tese tiri nani. Small issue wakutangidza mawani. Wakati wanganiregerera wani. Nuziya wani. Apana ari perfect. Tese tiri nani. Inga wanu kavira mawani. Nguva zhinji chokutarisa kufara. Kutarisa tunyaya tokutara. Mingo chitorera mashure. Torera mashure. Mingo chitorera mashure. Torera mashure.